A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at Voice of America on Tuesday, the 6th of February, 2018. I'm your host, Mike Obe.
And I'm Evans Zininga.
Tonight on Live Talk, The Connection, we're talking about the BVR mop-up exercise that is ending on Thursday, the 8th of February, 2018.
To join us in the discussion, please phone us directly on 001-202-6192077 and we will call you back.
Well, folks, that's right. 001-202-619-2077. That's the number to call. We're also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voanwa.com, and voashana.com, and on our three Facebook pages, voanwa, voashana, and Studio 7, VOA. So don't miss it. Join us. Let's get chatting, perhaps. Yes, folks, we are back, you are back, me and my partner here, my partner in crime, Evan Zininga, we are back one more time. It's been a minute. Tonight, as I said earlier on, we are talking about the BVR mop-up exercise, and of course, we're going to be touching on several different issues that are in relations to the BVR exercise that's occurring. One of them, of course, being the biggest issue right now, the hottest issue in Zimbabwe, voter intimidation. There has been so many allegations going on of ZANU-PF youths, ZANU-PF individuals, people related to the party ZANU-PF going around, which, boss, tipe yoka, mazitane ma number yenyu, tuonotishi. So that kana yango elections hanzi vanenge vakuzoti muri kuvotirani. So madoda ngenani kuhlelo lamhlanje kuhlelo The Connection okhuluma ngo Mike Hove umsakazi wase Studio 7. Today indaba esiyithintayo indaba e BVR mop-up exercise uhlelo lwe Zimbabwe Electoral Commission. Lamhlanje we want to hear ukuthi hi one sokulabantu abangaki asebebhalisile, two, who else is left, madoda? Senibhalisile na, nifuna ukuzwa kini. Ngenani kuhlelo, madoda. Today is your chance. Enye indaba esizabesithinta indaba le voter intimidation. Ukuthi abantu sebebhalisile and then abantu who are supposedly linked to ibandla elibusayo iZANU-PF are coming. Becela ama slips befuna ukwazi ukuthi nxa isikhathi sekhetho sesifikile usuqedula uvota bona they'll know ukuthi usuvota lubani. So madoda, ngenani kuhlelo, if you've been intimidated, please uhlelo lwenu. Hello, labasa kulayo. Okhulumayo ngu Mike Hove. Evans.
Mike.
Skip on.
Good to see you.
What's up?
Hayi, ngi right.
Yeah. Khuluma ngena kuhlelo ndoda.
So, muri eZimbabwe tauya nechirongwa chiri kuda kuti timbo kurukura nezviri kuitika kumusha tichitarisa kuti mazuva aswedera akutopera ekuti vasati vanyoresa vaende kunonyoresa zviri kupera musi wechina kaizvo kwatisara mazuva maviri chete saka kana manga musati maregister chipitipiti mhanyai muende munonyoresa kuti mugoverengwawo musarudzo dziri kuuya uye kune zvakawanda zvanga zvichiitika mumazuva apfuura aya vamwe vachitaura kuti kwavari kumatunhu akasiyana siyana vari kurohwa zvanzi zvatotanga vamwe vari kuti hanzi short sleeve long sleeve ya 2008 inenge yakuda kudzoka zvakare vamwewo vari kuti aiwa kwavari kwakatinyararei hatisati tanzwa zvizhinji asi tinoda kuti tinzwe kwamuri chirongwa ndechenyu ndimi varidzi venyaya kwamuriwo kwakadii tikurukure tinzwe kuti zviri kumbofambawo sei Mike.
So Evans.
Yes, sir.
Skip on, worship.
I ain't right, ndoda. Wakanyore sa kufote.
Ah, wena matoto. La usufana labeza, usufuna maslipsa. No, but Evans, so earlier on, Pachurumba, right. Let's talk nga tukurukure wambo. Tawara ni wano, achitawara ni nyaye yezwe voter registration, uyezwe nyaye yezwe voter intimidation. Wango achitiko.
Nyaya mpiri za nyanyo uda mye mye ndedze kuti vechidike. Avasi kunyato nzkwisisa kuti zvavari kunze ndai munonyoresa kuvhota
zvichireva
kuti kudii chechipiri vari kutiwo zvakare mafambiro nyaya dzemari maendero vamwe vazhinji vari kunze kwenyika vakatiza nzara kudzoka kuzonyoresa vodzokera kujoni
one more time vodzokera
vozonyovhota vari kuti zvinogona kunetsa futi uyewo vari kutiwo mumamisha umumumu zvatanga chibhubhubhu ichochichi chekunzi iwe ndiwani wabuda mumba mani tuonei pamakanyoresa kuti kudii zvichiita sezvinenge zvakuchichidzirwa vanhu kuti musarudzomu munge ameno kuti zvizvuda kuitika.
So uyazi into ekagatsekile Evans that I was trying to understand.
Right.
Abontanga, do they understand ukuthi lapha they are just registering to vote? Hachi kuti sebe votile. Do they know that?
I don't know, man. Ndambobvunza kulestoku makuseni ndichi I think vanhu vaviri vatatu vatataura nayo ndambobvunzwa kuti vari kunzwisisa here vechidiki kuti nyaya yekuvota. Do they really understand kuti zviri kurevei? Ndaona sekuti vazhinji vachona vari kungoti ndikoko tikungoendawo.
Hanzi tine our first guest.
All right.
The MVP himself. Where Zimbabwe Adzok.
Right.
Va Victor Chimoto. Va Chimoto, zviri kufamba here mukoma?
Makadiko.
Aiwa, tiri kufara mukoma, uri muriraiter.
Tiri nani, tinofarawo nekuti pinza pachirongwa.
Aiwa, tototenda imimi mukoma. Saka mukoma nyaya iripo nhasi tichaona nezve PVR mop-up exercise iri kuitika. Ndozai kuti imimi, you are one of the members here Zimbabwe Adzoka. I believe kuti you are actually the founder, and it?
Ndizvo.
Right. Saka mukoma, chitiudzaioka, nyaya ye voter intimidation iyi iri kufamba seiko kuZimbabwe?
Inyaya ichokwadi kuti tiri kuwana mareports intimidation ne violence kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zimbabwe Adzoka tiri sangano sezvamunoziva tinoshanda pagrassroots chaipo at level. Uyewo tinoshandisa madande mutande kuti information ikurumidze kumhanya nekusvika munzvimbo. Saka tine ma WhatsApp groups atinawo anomirira province rega rega. Imomo ndomune mine ma provincial representatives zedu, ma district representatives nema ward representatives. Saka zvinokurumidza kuti chinenge chaitika mu ward mao kana mu district mao chinobva chango svika kwatiri. To zivisa veruzhinji. Saka zvinhu zviri kuitika kunyanya kumasvingo. Masvingo ndokuno kwatinowana ma reports akawanda zvakanyanya. Tikatarisa Zaka Central ndokwakabva imwe report yekuti vanhu vanomanikidzwa kana kumbunyikidzwa kutorerwa manhamba dzema serial number epama registration slips avo. Vaya vanenge vashinga kana kuti vanoziva kuti mutemo hautendere izvozvo voramba nenhamba idzodzo vanobva vashayiswa zvipihwa kana zvigoverwa zviya zvavanofanirwa kupiwa pachena zvakaita sembeu, mafertilizer kana chikafu chekudya ichi. Saka zvinoita kuti vakawanda nekushaya kuri munyika vambunyikidzwe kuzongoendesa nhamba idzodzo dzavasingazive kuti dzichashandiswei kana kuti dziri kutorerwei. Thenwo of course kana iri violence wo I think last this week manga kwanga kuine this high profile case ya amai mujuru wakatakwa kuGlenora. I think zviri pachena kuti violence iri kuitika kunzvimbo dzakawanda. Nezuro takanzwa zveimwe mhirizhonga yakanzi yakaitika kuRushinga. Saka tinenge tichingonzwa kumhirizhonga dzine dzichiitika kunyanya kwazvo. VeZANU-PF ndo vanenge vachinzi ndo vari kuita mapepetrators vachinyanyoitira maopposition parties zvisinei nekuti ndeve bato ripi MDC here PDP kana kuti NPP.
Saka chimbotiudzaiwo kwa vachimutu kuti mapato ari kuitei kuti so that they prevent zviri kuitika kana vakutaura nezvemhirizhonga uyezve voter intimidation iri kuitika.
I think ndopinda zvangu kutopa mapato ema ndichataura kuti mapato anopikisa zvivo zvaari kuita izvozvo. Asi chakanyanyokosha I think leadership inyowani yatina kana kuti utungamiri hwatinahwo hwamunangagwa. Ndo vanofanirwa kuti mashoko avanotaura kurujekerere zvive zvinhu zvinoonekwa zvichiitika paground. Chatiri kuona chakanyanya ndechekuti vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka kwazvo kumameetings kwavanenge vari kunze kwenyika kana muZimbabwe. Asi toona paground pachiitika zvisiri izvo. Imwe zveexample ndoyekuti for example ZRP nezeki chaidzo dzakanyorawo idzodzo nyaya dzekuti mavota slips aya hapano kunge achitorwa. Asi tinongonzwa zuva nezuva kuti ari kudii, ari kutorwa. Saka panova nekupesana kwemashoko anotaurwa neaction inoitika. Zvinova izvo zvinhu zvino zvinotishungurudza nekuti zvinenge zvichipa administration iripo kana kuti hurumende itsva chiono chakanaka kune nyika dzekunze asi vasingaiti zvavanenge vachitaura. Saka kurudziro yatinayo pane paflyer redu ratinofamba tichisiya mumaruva muvanhu nderekuti vamunangagwa ngava tizvavanotaura zvobva zvaita izvo zvatinoona zvichidi zvichiitika. Asiwo kubvunza kupindura mubvunzo wenyu wekuti mapato anopikisa anoitei, toziva kuti mapato anopikisa ari muparliament, that is MDC yavatsvangirai neMDC yavanube nezanupf dzinosanganawo pamwe chete nezeki vachitaura nyaya idzodzo dzemhirizhonga dziri kuita kumbunyikidzwa mavoter slips. Saka vanomirira mapato anopikisa aya vari kurwisa zvakasimba vanawana mwonzora kuti zvisaitike izvozvo zvisarambe zvichiitika. Uyewo zeki sekuziva kwedu kwese yane mutungamiri mutsva amai Chigumba. Saka tinotarisira kuti pamwe pada tichaona kuti zvichashanduka mumavhiki mashoma kana mazuva mashoma anotera. Asi chandoda kunyanya kukohomekedza ndechekuti zvinozivikanwa kuti violence iri kuitwa vanhu vacho vanozivikanwa vanenge vari munharaunda idzodzo. Zvinozivikanwa kuti mavhota maserial numbers ari kutorwa uye anotorwa nevanhu vanozivikanwa munharaunda idzodzo. Asi hatisati tanzwa kuti pane munhu mumwe chete zvake akatorwa nezita rapi kana kuti akasungwa. Saka zvikaramba zvichidaro hatizooni goodwill inenge ichiitwa nevanotungamira.
Mukoma Chimugudu, timbokubatai muromo zvishoma muri papo, musaende kure, tiri kudzoka kwamuri manje manje, timbonzwa muteerera apinda muchirongwa kuti ari kuti kudei.
Aiwa, ndiri pano.
Alright. Hallo.
Hallo.
Mukoma, muri sei?
Ndiri pangu mandiro
enyu. Mushe, zita ndabata zvakanaka here? Hanzi Patina.
Katena.
Katena, aha, mukoma Katena. Muri kupi kwomukoma wedu?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe uko. Kwakadiwo kuchiweshe, makanyoresa kuvota here?
Zvese takapedza, asi nhamba ndodzatikatorerwa.
Kumakanzi muuye nenhamba nani? Hanzi vachiti vanodzidadzei nhamba idzi?
Ndodzatinosenzesa izvozvo, hatizivi kwadzinosenza vacho ndokupi.
Asi handiti makanzwa vezeki vachiburitsa magwaro mapepanhau nemumaredhiyo nemumadandemutande kuti vanhu vasatorerwa manhamba aya. Imimi zvii zvamakaita kuseri kwekunge matorerwa nhamba idzi? Nekuti vakatizivisai mapurisa ari pedyo nemi.
Kana ukazivisa mapurisa hapana action yekutorwa. Zvese zviri apa paika kungotaura chete kwatiri kuita, hapana chinhu chinobuda. Zvakatongoita zvakatongoenda, manhamba zvakatongoenda, zvari kuda kuita ndo zvazvingori rigging yacho yakatoita zvakare. Hapatina wana kuti zvimanzi kudii kana kuti pachaitwa maerection. Maerection akatoitwa akatopfuura.
Mataura mashoko akakura mukoma. Ko, kwamuri imimi hakuna here vemasangano anobatsiridza veruzhinji vanoita izvozvi zvekutarisira kodzero dzevanhu nekudzidzisa kuti zvevoters zvinoitwa sei, vari kutenderawo vachisvika nekwamuri, vekuti munogona kumhanyira kwavari munotsanangura zvamuri kuitirwa kwamuri ikoko, nekuti mapurisa ari kuudzwa asi haasi kukwanisa kukubatsirai? Hakuna here vamwe vemasangano ari pedyo vamakambotaurawo navo?
Kana utombomuziva munhu worudzi rwamuri kutaura hatimbozvaisatavaoni.
Aiwaisai,
saka tiri kutaura kuti kuvhota kwakatovhotwa kare. Chasara kuverenga manhingi chete, ndozvichasara.
Yeshi. Aiwa,
tikadii. Apa takatopfuura kare nezvonyaya yekuvhota, takatokanganwa kuti kwakavhotwa.
Tanzwa mukoma, nhauya mataura. Tinana mazvikokota vari kupinda muchirongwa kusvika chapera, vachange vachizotibetsera kunzwisisa nekutirayiridzawo kuti zvinofamba sei mumasituation akaita seamuraya. Izvezvi tine vamwe vatakabata parunhare, saka munogona zvenyu kuramba muchidi muchiteerera, tichavabvunzawo kuti vakandewo pfungwa dzavo pane zvamataura izvozvo.
Asi tibatsirei, dai zvizhinji vanotibatsira vagone kubatsira kana chini maobserva zaru kuya ngawa uyo maobserva mamwe kune dzimwe nyika kwete kuti mungoita maobserva emuno basi anoti kukauya European Union kana kuti mero dzimwe zvingaitunge zvingabatsire inoti ha taneta
aiwa tinokutendai mukoma tanzwa zvamataura imi chivai nezuva rakanaka rambai muchiteerera muchanzwa dzidziso nerairidzo mbiri nhatu kubva kune vatakoka kuti vazotibetsera nasi
tinotenda maisei
zvakanakai
so ever
yes
yeyeza madoda kuswa heyeyeye lapho umlaleli wethu igama lakhe ngubani katewa
katena
ukatena uyasho madoda uthi hey yazi le ndaba yahlupha kakhulu le ndaba yobandlululo yendaba ye voter intimidation isaqhubekela phambili uyasho ukuthi hey madoda even when you report uhambe emapholiseni uthi madoda hey lapha sebenze kanje sebenze kanje njengalokho okushiywe ngeyinhlanganiso yeZEC kuthiwa amapholiseni they do lutho dololo nothing zero so it just continues masizwe ke ukuthi umlalelo wethu osindebeleni uthini ubaba Magaya mnumzana Magaya unjani
ngiyaphila baba njani
hayi siphilile baba usungenele kuhlelo phela
yebo
so baba lamhlanje kuhlelo we're talking about EBVR mop-up exercise umbuzo wami wokuqala baba usubhalisile yini ukuyova ukuze uthole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo
hayi lo nyaka ngithethe off nje wona lo mnyaka ngithe yaxonange ngikhokha umoya ngabhalisa
oh okay so manje le ndaba e voter intimidation baba usuhlangane layo na
personally angahlangani layo kodwa ngiyayizwa bekhuluma abantu ngokunenge indawo ngesiyajeni
abantu babethini
kakhulukazi konoko ukuthi ama slip or receipt lana abavota ababhalisa ngawo amanamba afunakala nxa besithi abanye sibaqaba bathi hayi ibayenzela inhlelo ezilandelayo kodwa abanye bathi inhlelo ezilandelayo azilani lama namba lawana
manje baba awungitshele ke wena ubona ngani nxa abantu sebethatha lama slip bayenzani lama nombolo la
angazi mhlawumbe ungaba ekhona loko okokwethusela because angila sure ukuthi inhlelo ezilandelayo ezilani lama slips lamanamba lawo unless singathola omunye wabo abathatha amanamba lawo bechazisa ukuthi bakwenzelani kodwa ke so far ngikuzwa rumali ngabantu abajajeni ukuthi abanye bathi bayenzela ukuthusela abanye bathi bayenzela ukuriga abanye bathi bayenzela inhlelo ezilandelayo so iqiniso likhona ngaziyazi ukuthi yiliphi
wathi ngibuze ngesikhiwa ke baba when you've encountered these individuals ukhulumisana labo besithi hayi this is what they've encountered or this is what they've experienced eningi labo keep saying ukuthi hayi these people are either part of or associated ngebandla elibusayo iZANU PF has there been proof of that or are all just these just allegations flying left right and center
well I'm not too sure about that because ngasizama part A3 omunye ikhuluma lokho omunye lokho ngasho ngithi ngabe mhlambe sizwe ngomunye walaba abathatha amanamba ukuthi bona sebathini sizwe ngabo because kathi sizwe ngalaba abathathelwe amanamba laba abathathawa angezwa omunye abe esitsho
okay hayi sikuzwile baba and then umbuzo wami ugcina and then we might have to let you go baba do you have any advice for abontanga laba abangangabhalisi seeing as though uhlelo lolu imopup exercise uzabe ugqiba ngolwesine
ya mina bengicebisa ukuthi ontanga even abantu abakhulile kubantu bombani olilungelo ungcono kabhalise kwezoxaso kubheda umuntu angakhali ngokuthi hayi ukuthi ozibani bathe isetekisi engabalaswe kakhulu ubontanga ukuthi eminyakeni
eminingi
abatyala
ngokubhalisa ngobuningi babo. Hayi sikuzwile baba Magaya, siyabonga kakhulu bekuhle ukuba la uhlelo.
Okay, lambonile kakhulukazi.
So Evans, wabanzwa kaba Magaya.
Vari kudikwa ba Magaya, ndangonzwa kuti Cause time guys, chinondi vara.
Oh, chinombo kutiza.
Chindevele chinombo kutiza. I never, kune wango waka wanda futi waka waru kuterira ni waru kuona chinova njenga wa futi. Waru kutikudewa Magaya.
So basically, Mr. Magaya is saying that he personally has not experienced the voter intimidation. He has registered to vote.
Mm-hmm.
However, he has spoken to a lot of people that have said they have actually gone through the voter intimidation. So I went to then go on and ask him and say, you know, a lot of people keep saying ZANU-PF this, ZANU-PF that, these individuals are ZANU-PF. He says, Buti, I don't know if it's ZANU-PF. However, that's what he's heard.
However.
Exclamation mark.
Statement. That's a loud statement. Aiwa, veru zhinji tiri kufamba na cho chirongwa. Wari kwa kasi ya nasiana munogona kutibata o tiri pa voazimbabwe.com. voaindebele.com and voashona.com pa mapage edu ese e Facebook tiripo zvakare ne kuti mutinzwe zvakanaka nemiwo mupinde muchirongwa tinzwe kuti vari kuti kudi mukoma chimukuti vachiripo here
usasekona
mukoma chimukuti muripo here
ndiripano
regai timbodzoka futi kwamuri zvishoma shoma tanzwa mukoma katena vanga vachitaura apo vachiti ivo kwavari kuchiweshe uko hanzi izvoni vanhu vari kutorerwa zvitsamba izvo registration slips nemanhamba vakanomhanyara kumapurisa hakuna chiri kuitwa nemapurisa hanzi hapana imimi sesangano rinomiririrawo vagari vemunyika uye rinobatsiridza munyaya dzezve kodzero dzevanhu zvii zvamuri kuitawo zvinoedza kubatsiridza vanhu vari kusangana nematambudziko akadai asi vachishaya rubetsero
aiwa pakanakai ndichati pane zvataurwa nayo Mr. Katena nezvazotaurwawo nawo Magaya saka ndichaedza kuti pane zvese zvavanga vachitaura ndozama kupindura pandokwanisa
apindurai zvenyu
chandinoda kukurudzira vateereri venyu ndechekuti masangano akaita sana na Zimbabwe yadzoka sezvandataura taane mawhatsapp groups kumaprovinces chatakakwanisa kuona ndechekuti WhatsApp iri kushandiswa zvakanyanya muZimbabwe zvinova izvo zvekuti almost mukaenda almost every village munoona kuti munenge muine vanhu vanenge vatorimo vanoshandisa WhatsApp saka tikakwanisa kuti toshandisa mukana yokuti vanhu vese vari kuteerera vakaziva kuti kune mawhatsapp groups avanokwanisa kupinda ivo vari munharaunda dzavo vanongobvunzawo zvinobatsira kuti information dzikurumidze kumhanya Zimbabwe yadzoka takakwanisa kuestablisha yandingati infrastructure pagrassroots kuti tiri kunzvimbo dzese mumaprovinces ese zvinozoita kuti information yatinoona imwe yacho tinoida kupfuridzira kumberi for example tikanzwa kuti kune nyaya dzeviolence tinokwanisa kuendesawo kumberi kuna vanhu vakaita sana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights tovataura kuti pakati panzi paitika violence zvakamira zvakadai kana kuti pane vanhu varipo vanzi vari kuda rubatsiro vana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights vanokwanisawo manje kuchi nekuti ndo nyanzvi dzenyaya idzodzo vozvitorerawo voendesa kumberi vana na Zim Rights kana paino zvine zvataurwa izvozvo zvemavota intimidation zvinenge zvichida nyanzvi dzinonyatsoziva nezvemaelections wakaita sana na election resource center nana zesini tinosvitsawo shoko ikoko kunana mukoma Tavanda Chimini vekunana ERC kuti ndo zviri kutaurwa zveintimidation saka paintimidation nekutorwa kwemaslips apa chandoda kunyanyoti kukohomedza kuvana weZimbabwe ndechekuti hazvisi izvozvo chete kutorwa kwemaslips hakufanirwe kusvibisa vana weZimbabwe mwoyo kuti kwanzi maelections atorigwa hapasati pazikanwa kuti kutorwa kwakuri kuita kushashandiswa kuriga here saka chokwadi chichipo ndechekuti kutora kwavari kuita maslips inzvimbo yekuda kuchishidzira kana kuti intimidation asi hazvina basa nekuti vanhu vachazovhota papi musi pachazovhota vanhu serial number haitombodiwa haitombobuda haitomboonekwa saka vanhu ngavazvinzwisise kuti nhamba inogona kungotorwa zvayo vanenge vachida kushishidzira vezanupf asi pavanozonovhota panongotorwa chitupa chavo nezita ravo wongovhota zveserial number hazvitombobuda paprocess yese saka ipapo vanhu ngavapabatisise nekuti ndonzwa vateereri vanobva vati kuvhota hakuchatobatsira pakatorigwa ichocho achisi chokwadi nokuti kungotora serial number chete hakusi kuriga.
Right.
Asi to kuti dziri kushandiswa for now dziri kushandiswa intimidation nekuti dzinonyimisa vanhu chikafu nekuti dzinonyimisa vanhu rice riri kupiwa nekuti dzinonyimisa vanhu mbeu.
Right. Mr. Chimutu. You know we have a whole bunch of listeners wasingataura chishonaka. Saka tachikumura kuti mumbo you know dzokorora maondero enyu nechirungu.
Okay. I'm saying because you know this issue of of voter slips that are being taken you know forcibly it's happening countrywide. And it's happening all over, you know, in all provinces we are getting these reports.
Mm-hmm.
So I think what is important to emphasize is that taking the serial number on its own, it doesn't amount to rigging of elections. What this amounts to is coercion and intimidation.
Mm-hmm.
So I think listeners have to really, really understand that they must not be demotivated just because their serial number has been taken, therefore I'm not going to vote.
Mm-hmm.
Voting process has nothing to do with the serial number that is going to be taken.
Mm-hmm.
So they have to understand it's something that is just being used to intimidate them, but on the voting day, no one is going to know who they have voted for. That serial number is insignificant when it comes to the voting process.
Mm-hmm.
However, I think what we are also pressurizing political parties is to make sure that in the negotiations they are doing with the ZEC with regards to that issue of intimidation, is also to try to make sure that the voting process itself will not have some loopholes. For example, there was an update from the Secretary General for MDCT, Comrade Monzora, that they are going to have their first meeting with the new chairman, Ms. Justice Chigumba. So it is also important that the opposition emphasize that they know where, you know, they have access or know where the election materials are going to be printed. For example, they should also know where ballot papers or the company that is printing them and the process involved. They should know that it's very, very important. Secondly, they must also insist on external audit of the voters' roll when it's out. That is also very important because then they can see or try to verify that whether the numbers that were taken, there are going to be some double entries or they are going to be... So they can, if there is a, they must be a thorough audit of the voters' roll. But the important message here is that taking the serial number on its own doesn't amount to rigging, so therefore people must not stop voting just because my serial number has been taken.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Balaleli lapha limzwile umnumzana uVictor Chimutu uyasho ukuthi hey madoda, even though sebethathile amaphepha lane ama slips lawa, akusho ukuthi ungahambi uyobhalisa, akusho ukuthi ungahambi uyovota kulumnyaka ngenxa yokuthi yena ubona ngani ukuthatha kama slips lawa, akusho lutho, kuyasho nje ukuthi it's scaring abantu kuphela. So madoda lingasabi, limzwile umnumzane Chimutu. Kodwa wathi ngibale umlayezelo la ekhasini lethu ku VOA Studio 7, ngibona ngani ikhasi lethu le VOA Ndebele ele Facebook is down. Umnumzana uNoyo Maphosa uyasho ukuthi mina ngibhalisile izolo bese ngisele bakithi. Hey madoda, no, siyabonga kakhulu. Please kuthaza abanye abontanga ukuthi bahambe bayobhalisa. UEdward Bani Chamuno uyabuza ukuthi how would that number affect the voting since we will use our fingerprints? Isn't that just a way of intimidating people? Bona ngani uEdward laye uyavumelana lo mnumzana uthi muthi.
Exactly.
Dunya
vakutaurwa kayo imanje.
Exactly. Right. Wathi ngibuze umlaleli wethu, ngibona ngani lo mlaleli uMandle Nkosi Siwela. Baba Siwela, unjani?
Ngiyaphila Michael, kunjani
mfowethu? Hayi, siphilile baba, usungenile kuhlelo. Siyakwamukela.
ngingakukhuluma kune ngithanda ukuthi ngicelele ingcediso ngijana bengithe sithi ba Mike wabe uthathe phela ama details ami lokugwala indibhali yami visual impaired teacher bale inoveli ebhalwe isitayitle yangikhona ithi labo ngabantu they are also people ngithathe abantu abagogekile they are also people. Okay, coming to my point ye lapha indaba zezethi you see abantu laba bezethi kumele beconsider abantu abangabonile at full strength ngoba yabona ilang icomputer language yena kumele sibe yazi that's why I'm saying ukuthi hey abantu abangabonwa nxa bengafawa abantu abagogekile enhlelweni lezi right now akhezi asikwazi ukuthi ke i-brain language is it observed sikwazi njani ukuthi sizavotela ubani njalo ozasincedisa ngubani yabe kwenzile yini so we have a challenge. We need to sit down and ask stakeholders. We are part of the human race. We are part of the society. We can contribute to the development of the nation. So, when I'm going to take a great language, I'm going to tell you that I'm going to catch up on your band and I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that talking system with computer language. See, we have a software that could be a language. And each of you have a problem. Nangabafaka ke futhi isingene ku computer khona abasoze beyenelise abafisi that attitude should go away.
Mhm. Ah Siwela ngempela uyazi you brought up a very very important point. Siyabonga kakhulu Siwela. Kodwa ungakahambi
Mr. Wonke khona apho.
Angizwanga.
Can I get something?
Oh sure. Qhubekela phambili baba.
Okay. Okunye bengithi mina I want to urge opposition party. Ama opposition groups that would know kumele bebe le policy yabone ukumonitor and bebe le know how ukuthi bazazi into zama computer ukuze kube share izinto lokho then on the other hand ithanda ukuthi ke kuba u Robert Mugabe also aphumayo well kwaba ngumnyama umuntu omdala you know kwakumele vele resign masinya sinsisela ukuthi yasinzeke lapha likhuluma ukuthi usevile i-political party entsha bengishisela ukuthi njengoba umdala uya resign achiyani lapho I'll be happy if he's grooming a youthful leader. We need a new blood in Africa. Ngiyathaba futhi ngibona ubaba uMnangagwa ukuthi khona ule democracy yokuxoxa nama-youth. Nabe kade kuyimuba uMnangagwa bengizabhala i-map yokudinga ama-youthful leaders. Sibanjeni sizini kuzano-PF nge-MDC nge-mthwakazi abantu abatsha who know bring ilizwe leli kuma-new reforms.
Kodwa baba Siwela bakhona phela abontanga abaningi abangena ukukhetho oluzayo. Ungakhangela kulo Vimbayisha Mshwaburi uFadzai Mahere. Baningi vele abasakhulayo abakhangela ukungena abalesifiso sokuba yisiphathamandla.
Yes, I think that is too excellent. We need more. I think they are very good. I wish them the best. Lastly, Mr. Wobeng, that the nature of Muto Mucha, Ongavonio, and he's with you know, if I was the leader of this nation, there was one thing that I was going to do. Le issue lethu ni hlupa endaba yeground le indaba la kumele ikhulunywe transparently with a clear mind kuzwanwana. It was during time of war baba uJoshua Nkomo baba umgazi engazwanani, that is normal in a war time, but now kumele ube le drawing tape ukuthi ke ama development reforms abiswe ilizwe lonke. Then okwakugcina mina into ama tribes yandihlupa kakhulu, kathi iZimbabwe why is it shallow into zama tribes izange ithe a nice country with a rainbow system lama tribes amaningi. So mina ngakade kuyimu uMnangagwa bengizatshintsha i-constitution khambe nelokuthi itshintshwe ngibe sengifaka umthetho ukuthi every political party ezangena next time njengoba sokube wabusani besishone next time kungena amakhalanga next time kungena amavenda I think yinto ezasenza ukuthi into le iphele kutshintshwane kube le circle ukuthi lese ubaba uhobe ule political party yakhe this time nxa ukukontesta visa i-candidate yesitongeni MDC visa yesitongeni nyube visa yesitongeni I think this thing will help us next time kube amavenda next time kube because we have 16 tribes in Zimbabwe, so kumele kube le rotational system ukuze into ama tribes le iphele. All tribes are very important. Thank you very much.
Hayi, siyabonga Siwela. Yazi engizakwenza ngizakudinga ukuze sikungenise kuhlelo kumsakazo wethu we Studio 7.
Thank you very much my brother.
No problem Siwela, siyabonga kakhulu. Bekuhle kuba la ukuhlelo baba.
Hey.
So amunza kaba Siwela.
Ngimuzwile.
Umzwile kahle.
Hayi, ngimzwile kahle.
Uyihlabila ngithi.
Eish.
Wazi wachasisisa
unozivanda nyatsonzwisisa kuti
right
kune vamwe varume kunzoko vari kutaura nhau isinganyanyi kutaurwa mazuva ese nevanhu asi vane mapoint avataura anofanirwa kuti vari kunze uko nevakuru vanzwisise
right.
Mm-hmm.
Mr. Chimutu vachimutu muchiripo here Right. Our past listener, Umandle Nkosi Siswela, brought up something very, 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 very important.
Uh-huh.
The disabled people. How are people going around incorporating them in this very, very important exercise that's going on?
That is a very, very important, you know, section of the society that, I mean, we always, you know, must think of. But unfortunately, like he correctly pointed out, this section is always, or cluster is always left out.
Mm-hmm.
But in Zimbabwe, Adzoka, for example, we have got a coordinator who is responsible for that cluster, Naspa Manyanya. So she's very active, you know, in that cluster. And what we are doing, or you know, when we were coming up with our flyer, because we know it went through an extensive, you know, grassroots consultation for about 6 weeks before we came out with the flyer that we are using now. And that was one of the most important issues that came out. You know, the issue of coming up with special or some polling stations, you know, that are friendly, you know, in different areas. So it's one of the issues that is on our flyer, one of the issues that we are pushing for.
Mm-hmm.
And it's also one of the issues that we try to encourage, you know, different political parties to address. But is there political will? That's the question. You don't see politicians, you know, getting excited with those issues. So we still find that in our society in Zimbabwe, there's still a lot of marginalization around you know, certain groups of people who are in the periphery or considered to be in the margins of our society. I think it's something that, you know, we have to address a lot. But there's also, you know, an organization, VSET. I think, you know, VSET is one of organizations that is also working with that cluster. And they are doing a lot of campaigns and meetings. So when it comes to that cluster, actually, I think VSET is one organization that is doing some fantastic work around that. But are we going to see some polling stations or that are going to be friendly with some ramp, for example, wheelchair ramps, or, you know, those voting braillies? I'm not so sure that we may get that, but it's something that we have to continually push as civil society and encourage politicians to take note of that, because that is a very significant, you know, part of our population and part of our people who must also actively participate, you know, in our political processes.
Vachi Mugutu, pane nyaya imwe panapa yandinofunga kuti inoda imimi zvakarei. Takazoti here isusu diaspora vote yakafa yakaload.
Now I think on this issue it's quite interesting, and I think it's also good that you have brought it up. When President Emmerson Mnangagwa was in Davos, mm-hmm. He was asked this question about diaspora vote, and his response, I think you may say that maybe it was not quite honest or it was a bit deceiving, because he said the diaspora will be allowed to vote. So it may be that he answered that, you know, when you can go to Zimbabwe, you are allowed to register and then you can also vote. But I mean, when a president is asked that question and then his answer is yes, they will be allowed to vote, you would then assume that government is going to facilitate that, you know, diaspora, you know, people in the diaspora will vote in their respective countries, for example, in embassies. So I think the government of today, or at least the government under ZANU-PF, they are not so much willing. There's no political will to include, you know, the diaspora people to vote. And I think this issue was raised last week in one of your programs. And I heard in Paul Mangwana, you know, of ZANU-PF, addressing this issue, and his scapegoat was that because the opposition or MDC once advocated for imaginary sanctions or, you know, these travel restrictions, therefore it's not in the interest of ZANU-PF to give people in the diaspora a vote, because ZANU-PF will be at a disadvantage because some of their leaders may not be allowed to go and campaign, which is not a very strong argument anyway, because they have their own representative wherever they are. So there is no political will. But according to our constitution, every citizen of Zimbabwe has a right to vote, and the government must facilitate that. I think, you know, I was reading in the news, and it was, I think it's Russia who was facilitating what about five people, you know, who are kind of in one country in the Middle East so that they will participate in elections or they will vote. So you see how important it is for other countries. Rwanda also did the same thing. And I think Zimbabwe, especially at this juncture where we have a government, you know, that came through a coup, where we really want all Zimbabweans to participate. I think it was very, very important for President Mnangagwa to open this opportunity. And let me also emphasize that it's not about cost, because if the people in the diaspora are said that they will be allowed to vote, then who knows? People in the diaspora themselves may organize themselves, you know, they may sacrifice to travel to embassies, you know, close by, and facilitate the costs around voting. So I think it's an opportunity that must be opened, but we see a lack of political will from politicians.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Madoda ngiyezwa ukuthi silomlaleli uNtungamile Ncube. Ncube, Ncube, mfoka baba, unjani? Isiphilile. Ngibona ngani ukwele South Africa ngithi baba?
Ngikwele South Africa ngapha.
Right, awungitsheleke Ncube, njengoba ukwele South Africa, usubhalisile na ukuvota?
Angisabhalisanga mina, kusho ukuthi isimo sakho ngisa-Afrika ngisabhalisile, ngisekhaya nje,
Hayi kubi madoda. Manje njengoba i-mop up exercise isifika emaphethweleni, yebo isikhathi sasekhona, ukhangelela ukuthi uzagoduka na ekhaya ukuze ubhalise?
Ngibhalise ngoba mina ngabona ukuthi
ngicela utshete kancane bhuti, ngicela utshete kancane, awuzwakali, i-network ikhanya ngani iyahlupha, ngicela utshete kancane.
Okay.
Right, ubuthini?
Ukubhalisa ngisoze ngisakhona ukuthi ngibhalise ngoba isikhathi sengingaselazi ukuthi ngabuye futhi seyabhalisa. But hayi, abantu abasemakhaya ukubhalisa ngoba abantu abaningi abalandaba nje lokubhalisa vele.
Manje kuyini okwenza ukuthi abontanga babone ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa?
Sometimes ngicabanga ukuthi ukwenza ukuthi khona abantu bangasheshi ukuthi bephakame masisho ukuthi abantu endaweni eziningi abakube namarali ukuthi sethini bakuya namarali abakhona ngama-wadi abantu babizele endaweni ezikuda. Kula bantu abangena emphakathini ande ibatshele ukuthi hayi abantu abazama ukuyabhalisa bathi kunekengala ndabona ukuthi behambe bebhalise lokuvota ngoba abanye basathemba ukuthi ngoba bangevote so babecabanga ukuthi bazofika bevotela phezulu. Abantu abaningi abakwazi kumele bhalise kufana lalezi.
Njengoba ushilo wathi abanye abakwazi, uyabakhuthaza na ukuthi bayabhalise?
Abantu sebakhuthaza vele eziwe ukuthi abantu abazama ukubhalise lokuvota bhalise. Abantu bafuna ukufanayo vele umuntu we-understande umuntu.
Tavaruza.
Ya, akazi.
Abazi kunzika zvakanaka.
Akazwakali kahle. Hayi, Ncube ngiyabonga kakhulu. Ubuke ngazwakali kodwa bekuhle ba lawo kuhlelo baba.
Okay.
Right. So Evans, what I heard from Mr. Ncube was he was saying ukuthi seeing as though he's based in South Africa, unfortunately he hasn't had the opportunity to go back home to register to vote. You know, Ncube, like you had said earlier on, ukuthi zvinonetsa ukuthi one, you go back, you register, you go back to work, or two, odzoka zvakare oda uvota.
Time, mari, ma off days, ma leave, unoiziya nyaya.
Saka ndizvo zvichitotaura Ncube, achitoti aya mana zviri kutomunetsa.
Zvinonetsa. No nets. Amen.
Hanzi tine umwe mutere.
Pane vano zvakare.
Baba Nkomo.
Yeli ndani.
Siphilile baba, wena unjani?
Yo, phila mina.
Ungaphi kwangkhona baba emhlabeni?
Yese Topheke.
Eish, egoli ngamhlanje. Ngathi khanya ngani igoli yachisa lamhlanje. So baba Nkomo uyizwile indaba ekhona, we're talking about iBVR mop-up exercise. Usubhalisile na ukuze uyovota kulumnyaka?
Mina vele ngingavota vele sifila losu lelamhlanje leke vota. Into engingayi-advise abantu base-South Africa, asiyeke bebuke isikhala singaphandle, asambeni siyirejista. Ukukhala singaphandle kakusizi, asambeni siyirejista esiphumeni e-South Africa silo lizwe lethu, asambeni siyirejista. The main issue abantu bakithi abangayinandeliyo bakuthiwa i-G40 ifuna ukubuya ku-politics. Irayithi angithi inyaka yonke lele sikhala sithi izani iyarida, izani iyarida. I-G40 yinazisitayela salaphana sema-election. So malayini eceleni lo emasonini eceleni lamanye amaphathi emeceleni ngibona ngani kurayithi unless ma ibuya ngesitsothi izosebenzela emasoni ukuthi ingxebe shiya amavoti bese bese sala bona ku-inclusive government ngoba outright, mark my words, asila winner ngo-2018 outright ku-presidential. Akakho president ozawina ilizwe lelo kuza ngale inclusive government.
Yes man, Umzile Evans.
Ngiyamuzwa.
Unkomo yasho ukuthi kuzaba le inclusive. Yes but hayi Nkomo, hayi siyabonga futhi uthi ngibuze njengoba sekuselele 2 days kuphela uhlelo i-mop-up exercise izabe igqiba ngolwesine. Nxa usithi wena angithi ushilo wathi awukabhalisi.
Hayi mina ngingarejista kudala.
Oh, warejista kudala. Oh, manje uyabakhuthaza na abontanga ukuthi bathathe leli thuba ukuze bayobhalisa, especially now that the mop-up exercise is coming to the end. Yebo, bazaba le chance yokuthi bayobhalisa kodwa kuzaba nzima.
Ya ontanga bethu abaningi uyabona ukuthi bazwe ngesikhathi esibi abazange bathola ama-workshop e-politics. Bagcwele kakhulu etshwaleni entweni ezimbi idenge eliningi esiyibona ekhaya lakhona la yibo abazayenza vele singawini ngoba sebabuya lapho e-South Africa especially iningi la noma uyitshela ngokuvota i-give up. Mina yabona ngumuntu lono othi ngiyakuthemba and angive up empilweni until ize ngiyekufa. Akula nto eguarantee one day izanu iyavuke ingekho khonapha eZimbabwe. Abantu bakithi kasisukumeni siyevota siyekele ukwaleke sidela maningi amadetekthi esiwabonile agcine ephume ekugcineni. Akula nto eguarantee ngizwele izanu izophuma kubhela.
Nkomo siyakuzwa baba, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Kuzalalela la akula I outright winner ngo-2018 akekho umuntu ongu-president lapho ozawina lapho i-election le mark my words iphikile uyizale
baba Nkomo, by any chance are you a prophet?
Ama-political amaningi next year.
Ngithi by any chance are you a prophet? Ngithi by any chance are you a prophet?
Ngiyimina ngikhuluma njengomdala uJoshua Nkomo. Konke ukukhuluma ukuthi kusenzakala namuhla. Inkosi ithi ukumakhe ungakulahli baba. Konke uzokutola after election. Yakho umuntu yawini election leyo.
Hayi siyabonga Nkomo, bekuhle bala kuhlelo, siyabonga kakhulu buthi. Right, wamunza ka bangoma.
Ukuthi bangoma.
MVP pa Asterix. Right, ukuthi ayo. Apana anzi election iri kuya. There is no clear win.
So as you winike.
Anza hakuna.
Chino achisitoreka.
Pachaiswa cake vacha share. Half half. Imitora ya uko imotoroko.
All right.
Waita inclusive government.
Aiwa maonera.
Maonera awo.
Azvina kuipa izvozvo.
Right. Saka ini ndinomvunzo for unomuterere.
Pane muterere aripa.
Aiwa tora muterere first.
Asina sati na umboverenga akazviri kutaurwa nevanhu regatimbotora muterere, all right.
Aiwa verenga first.
Tutanga taverenga.
Facebook first. Tutanga na ku Facebook.
Pasina number. Facebook ya iri kunjenga njenga. Regati taure nemutere.
Taure nemutere.
Mukoma Arnold.
Hello.
Hello, makadi zvenyu?
Ndamadi.
Aiwa, tinofara. Muri kupi ko mukoma? Hanzi muri Johnny kai?
Epitori.
Zvino makanyoresa here kuvota?
Kuvota handina kunyoresa asi ndichaendonyoresa.
Rini makwasara mazuva maviri chete.
ndouya nechishani chocho.
Chokwadi. Chokwadi rokoma muchaenda zvechokwadi here kana mungotaura?
Ya ndinotaura chokwadi je kundoda kuti nyika yedu isununguke.
Manje mukoma chitiudza iko. What made you wait kuti mumire last minute kundonyoreza? Komka svika kwakazara vanhu ikoko.
Ah, vanondidzurira ndopinda avo ndonyoresa ini.
Aiya. Imi seve chidiki zviri kuitika izvi takatarisana nenyaya yekunyoresa nekuvhota izvi kuti vamwe vanhu vakutorerwa zvimatsamba, masleepy, maserial numbers emavoter registration. Muri kuzvitambirawo sei?
Ya, izvozvo zvitambiriki zvakanaka munyika munofanga kuti rusununguko imomo.
Zvamaitawo zvimairirano nezvazvo kuti muedze kuona kuti dambudziko iri ranzwikwa here nevakuru, mapurisa kana vemutemo.
Hai, ndichandodongokumbira ndeke kuti munhu vhoti yemunhu yakakosha, munhu anofanirwa kuziva paanovhotera. Saka hazvinei nekuti neprufu yekuti nditaridze kuti ndiri mubato ripi, kuti handisapoti bato rakati. Saka handingawani chikafu, haizviva tingazvikurudziri mumwe.
Handitika. Mashoko enyu amungade kukurudzira vamwe vasati vanyoresa semi nevamwe vatotanga zvekurovana izvi takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi ndeapi?
Mashoko angu ndekudongoti hapana pulani, ngavadongoita vangoita izvozvo zviri kukurudzirwa, kana nekuti hapana, kana akasadongoita izvozvo munhu anodongorohwa.
Muri kuti iko mukoma, muri kuti vanhu ngavarohwe here? Muri kuti iko imi?
Handisi kuti vanhu ngavarohwa, asi ndiri kuti vanhu vanofanirwa kungoita zviri kuda hurumende iripo izvozvo, because hapana chavangakwanisa kuti iye munhu angaenda kunovhota okona kutaridza vanhu vari kuda kutaridziwa vacho. Unodongovataridza because hapana chekuita.
Asi wokavezeki vanotungamirira sarudzo nekudzitarisa vari kuti imhosva inosungisa kukumbira vanhu kuti vatore mapepa.
Kana iri mhosva inosungisa munhu, vanhu ngavasunge vari kuzviita zvacho izvozvo.
Mukoma Arnold, ndakutendai nekupinda muchirongwa, tanzwa zvamataura. Mova nezuva rakanaka dai. Zvakanakai.
Sharp.
All right. Iwe. Uri kuvanzwa nemukoma Arnold.
Ndatoperwa nebazi. Ndatoperwa nebazi.
Hanzi namukoma Arnold, chero zvazvaita Brugwa Rebens. Kana vanhu vachirohwa ngavarohwa. Kana vanhu vachitoita ngavatoita zvavanoita. Zviri kudiwa nehurumende. Pakaoma mwana wamai. Well, maonero avo.
Maonero avo.
Hatingavashori. Tinongoteerera. Asi regai timboti makomenzi mashoma shoma nguva yedu isati yapera naye. Hanzi nava Anderson muda kuvaka. We are watching from Maun in Botswana. Tine vamwe vatsamwisi vari kuPretoria. Dennis Muboni, loud and clear. Pel Chiweshe, we are tuned in on the BVR conversation. Hanzi utini
my sharp.
Yeah.
Sisi Pel, sisi sharp, sisi nani, sisi top.
Misuru Wimbo, loud and clear. Pre-D Boss Danger Zone. Hanzi, sorry, ndapinda ne mistake. Ha, maita mistake yakanaka mukoma, nekuti masangana nenyaya dzakanaka. Endai munonyoresa kuvhota. Shupikai Jaya Cheya, ndiri kuona nemi. Suu Chiweshe. Oh, ndipelwa, ndakudzokorora
futi.
Suu Murere Kwa, I'm watching with you. Samuel Danisa Mpofu, vanyora nechirungu.
Good one.
Hanzi. I think those in South Africa, Namibia, and Botswana should be assisted to register by having registration offices at the borders to avoid traveling long distances into Zimbabwe. Vari kuti ivo vari kunyika dziri pedyo, vana South Africa, Namibia, ne Botswana ngavaisirwe ma voters booth pedyo, vanonyoresa kudhuze nekumabhodha ikoko, kana kuvhota ngavaisirwe futi kudhuze nekumabhodha kuti kufamba famba kurege ku kunyanya kuwanda pavari
abantu vanakhathazekile.
Right.
Wothi ngibale la imilayizelo engenayo. Ukhumbulani Ncube uyasho ukuthi watching from Botswana, siyakwamukela kuhlelo. Ukhumbulani uEdwin Chamuno uthi how would that number affect the voting since we will use our fingerprints, isn't it just a way of intimidating abantu? UDenford Chitongo uyasho ukuthi network problems. Madoda kuthiwa kuyanetha. Israel Makaza uyasho ukuthi it does not work with the serial number of a voter slip. Kuthiwa the whole thing isebenza lama biometrics. Biometrics refers to the characteristics of an individual in his physical states. Kutwa no one has similar physical features with anyone. So yasho umnumzana Israel uthi lingasabi madoda. Even bangathatha lama slips kutwa njengoba lisebenza lama biometrics ama physical features iminwe amehlo iface. Hey, nimuhle. Ubex Passwell Berikunash uyasho ukuthi watching from Walvis Bay, Namibia, sakwamukela kuhlelo. URichard Piri uyasho ukuthi watching you from Mberengwa West, oZimbabweans uyabakhuthaza ukuthi niyobhalisa ukube livote. Uphinde wathi, I love my country, Zimbabwe, and now is the time to build. Yes, man.
Andichi, tine mumwe mtereri kari pachirongwa. Nguwa edu ndo ya kuda kuzopera, anditi?
Wati simtate, sibe siki.
All right. Mkoma Jerry? Hey.
Makadi, Jerry.
Hey, watinofara isu, makadi iwe imimi?
Hai, sino simba.
Kuriseiko kunembu dzia, gokwe senda uko. Makoma na muri kure imi.
Hai, sisi, zote, ainko nyore satiki, ndanga kuno sarenda mari. Siti, sisi, ata uko, bye bye.
Ko, iya iti musu.
Kwa peja ure, jesako inangai kwa sabuku.
Iye sabukwa aitsa nangura here.
Ndona sekuti nzira dzekusitira. Iye kuti sese zvakataura vachigumba kuti kana anenge vachisidzwa ngavave kumhangara. Ndotoona sekuti nzira yekuti ukanovaudza vouya kwauri futi vozouzi. Vauti ndiye akachinjeka.
Aha. Saka imikwa muriko vamwe vamugere navo munharaunda vari kuzvitambirawo sei izvozvo. Zvii zvamuri kuita kurwisana neizvozvi zviri kuitwa izvo.
Hai, kurwisana naizvo zvezviri tikuzama kuudza vanhu kuti hapana semataurire aita mutauri uyaya wekuti hapana nzira yekuti unombozikamwa kuti warejestira wapotera nhingi inzira yekuzvidzira chete.
Aha.
Ndomaudzira ndikuita vanhu iyaya.
Aiwa mukoma Jerry, tinokutendai nguva yedu ndoyakuita jerasi, asi tinoda kutendai nekuti mapinda muchirongwa mukava nesu mudzoke zvakare mumazuva anotevera naye.
Hai, akachingopinda chira pakudai kwati handa ofara nekuti ndapinda.
Tinokutendai mukoma.
One more caller, one more, one more. Ngizokuti silo mbonisi ngunyoni. Ngileta ngunyoni. Mbonisi ngiyakwa oh moyo. Numzane moyo unjani? Hayi ngiphilile. 30 seconds baba usungenele kuhlelo, yini umbono wakho ngodaba lolo?
Hayi aludo mpelithele ngirade ngikhuluma ngalo kodwa inkinga edlelane nayo ukuthi asithi siyavota njengoba sivotela abantu ngokugqala nje ngoba manje abantu abezwana amandebela amashona bayaxabana bona kodwa kodwa mangabe singaqala nje sithi thina ngokugqala indaba le yamathayi ithi play one nation.
Bona ngathi kungaba ngiwono lawo. Ah moyo ngiyabonga kakhulu isikhathi du iso sesibalekile kodwa bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Angibonge lo.
Right. So Evans.
Nguva yedu ndo
yati. Let's give Mr. Chimutu one more
Chimutu and it vango to wrap up ka last kick.
Yes, so I think what is very important about this whole process is an issue of reforms.
Mm-hmm.
We want to see the public media. Opposition should also get space. It's not happening. There are a lot of rallies that are going on. We don't see them on ZTV.
Mm-hmm.
We have got repressive laws like POSA and AIPA. These things does not need 100 days for President ED. Mm-hmm. It's either to start the amending process or to repeal them. Mm-hmm. So this is something that is urgent. Also, because of intimidation and coercion, foreign observers must come very early to Zimbabwe.
Mm-hmm.
Because already intimidation is going on. So rigging is not about only when on the voting day, but it's already going on now. The process is in. But the last thing, number zenyu kana dzikatorwa, haisati yawa rigging iyoyo kana kuti muchamusabva marigedza kunovota. Iyo it's very important. Ngatirambe tichitaura that message again. Kana namba yako yatorwa, uri kungochishidzirwa. But you can still vote.
Vachimutu. Ai watinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa mukoma nguva ndiyo yato tiza mana madota bekuhle uba lani kuhlelo isikhathi iso sesiphelile isikhathi du kodwa lingxoxo ngiqhubekela phambili layo on Sunday kuhlelo labasakhulayo. You will hear the same thing. Nxa lifuna ukungena sithumizele umlayezelo ku WhatsApp madota mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe lilale.
Tino kuoneka yone mufaro inindini Evans Zeninga. Toti bye bye. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.